Mufananidzo 16. Varwi vaGidioni vanokomberedza musasa wavaMidian. Vatongi 7 ndima 16 kusvika ndima 25. Hondo yavaMidiani yakanga yakakura zvokuti yaiita semhashu munyika. Vakadzika musasa mumupata waive nengamera dzakawanda. Gideon akanga ane varume 300 chete. Asi Mwari akamuudza saizvozvo zvokuita. Gideon akapa murume mumwe nomumwe wamanda uye nechirongo chakanga chisine chinhu uye nomwenje wokuona nawo mukati. Vakakomberedza musasa waMidian pakati pousiku. Ipapo vakaita ruzha rukuru vakaridza hwamanda ndokuputsa zvirongo uye ndokudanidzira vachiti, "Munondo waJehovha noaGideon." VaMidian vakatya kufa ndokutanga kuurayana. Vakatiza varwi vaGideon. Gideon akatuma nhume kuti dzindodana vamwe varwi vose vaIsraeri. Vakadzinganisa vaMidian uye vakauraya vazhinji vavo.